vatorwe na uvarambidzwa kunoona kudhindwa kwemapepa haya uyema mumapato ezvematongerwo enyika audza Studio 7 kuti haana kufara nezvange zvichiitika. Mumwe wevasina kufara nezvange zvichiitika nhasi ndavatavani mulambo vanove chief election agent wavaelton mangoma avo vachakwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vachimirira mubatanidzwa wecoalition of democrats kana kuti cod. Vamulambo vaudza Studio 7 kuti vhek iri kuita zvainoda nekuti zvavaona handizvo zvavange vakatarisira.
Tiasinga kuti kusvedza kwetaita kunoratidzwa se maobserva soona kuti rinopindwa sei zviri kufamba sei ratanga pato kusvika ratumiraita sei but tasvika ikoko ta social difference tasvika ikoko taingoratidzwa over the window titakamira mutakamira so mumaterese tichiona down flow mwanga ari vari kugadzira tongonzi ballot iro.
Munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vanixon nyika dzino vati kunyange hazvo vafara kuti vheki yavakoka kuti vanoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotesa vachaongorora mapepa ekuvhotesa vapiwa nezek kuti vaone kuti hapana chitsotsi chichaitika.
Saka tichandoedza kuti tipewo ivo vaongorori vakuru pane vanoti mumazvikokota vanoona nezvemapepa kuti vange vachiona kuti zvatakamboitwa zvataikurudzirwa ndo zvakaitwa muna 2013 zvingaitika here pabepa iri. Kana taona kuti hazviitiki tofunga tichafara zvikuru kwazvo kuti ibepa ratingabvuma kuti ibepa ratingakwanisa kuti tinge tichishandisa kuti tingoparawo ex wedu muna 2018.
Vatiwo chimwe chakakosha chavachaita kuongorora kufambiswa kuchaitwa basa ari kuvhotesa musi wesarudzo.
Zvatiri kukoshesa ndezvekuti kana tasvika pakuti vanhu vavhota paya toda kuti bepa ringe richengetedzwa pane vanhu vese vachiona kuti rara repi and mabhokisi acho achengetedzwa sei and kuti kana apedza kurawa ipapo vanhu vacho vanenge varipo ndivo here vanhu vakakodza kuti vange vari nemaballot papers iwayo. Kana izvozvo zvikaitwa chete tinofunga kuti sarudzei tinozobvuma kuti zviri mubhokisi ndo zvaitwa nevanhu.
Vari kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vakazvimirira vaBrian Taurai Muteki vaudza Studio 7 kuti semaonero avo zvinhu zvafamba zvakanaka.
Isu takati takarwisa nenonzi peace pledge kunoku rekuti vanhu ngationesanei panenge vari rongo. This is the democracy. Democracy haireve kuti kana makafunga zvakasiyana zvaipa kubatsirana. Saka vamwe vanga vada kutopinda macho munotodhindwa macho munhu. But as presidential candidates are not there to print, tandoenda kunoona kuti zviri kufambiswa sei. Saka kana pane munhu anenge ane chichemo chaanacho tinototi zviri nani kuzvinyora nekuti system yati kuti yacho yakakanganiswa vanhu vakanyora.
Mumwe komishina wezek vakuvani mwoyo avo vange vari kufidelity printers vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka kunyange hazvo paine vamwe varatidza kusafara vati vakoka mapato kuti azozvionera kuti mapepa aya haasi kudhindwa kunze kwenyika.
Tava mapepa racho kuti vanyatsoenda naro vaende kunoona kuti chii chiri nazvo. Munhu acho abvumira kuti aise ex wake ikoko on the assembly ballot akabva ipapo then atiudza kuti chii chaaona. Asi isusu tiri kuti kana aona wazvora ivavo uyautiudze tozoona kuti chii chiri nyatsoitika nekuti kana zviri chokwadi izvozvo zvinoreva kuti tofanira kuchinja mapepa acho ivavo.
Panyaya yekuti pane mamwe mapato aiti anoda kuchengetedza mapepa aya kubva musi wekudhindwa kusvika musi wekuvhota vamwewo vati hakuna zvakadaro zvichaitika.
Hakuna rali provision zviripo chete ngekuti titongokuti vanhu vangoona zviri kuitika ipapo. Saka tiri kuti hakuna munhu achagara ipapo. Zvinenge zvava basa revheki kuti tione kuti sevanhu vakatura masimba neconstitution tichaita tione kuti printers iri kuita izvozvo zvinodiwa nemitemo yenyika.
Mapepa ekuvhotera mutungamiri wenyika neparamende ari kudhindwa kufidelity printers uye kanzuro achadhindwa nekambani yehurumende yeprint floor. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.